Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kurume 19, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC nchiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti vari kuenda pachagadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III.
Kuongorora mazita vazhinji vakabva kunzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidate. Basa rakafamba zvemandorokwati.
Bato reZANUPF rinoti vane mhosva huru dzavakapara havazozobvumidzwa kupinda musarudzo dzemaprimary.
Gorondo makuwerere kurova kuseri nekuseri ngoma yegedemisheni. Wanarizi mkoma wangu ni mkoma na hamire.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Nelson Chamisa vanoti urongwa wema primary webato ravo watanga. Ii ndio mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyora mubepanhau reSunday Mail nhasi kuti muna chivabvu vari kuenda kuBritain pachange pachigadzwa mambo wenyika iyi, King Charles III. Hatina kukwanisa kubata muzinda weBritain muZimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi pakavigwa mambokadzi Elizabeth muna Gunyana, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava ndivo vainge vakamirira vamunangagwa murwendo rwainge rwakonzera mutauro pasi rose, vamwe vachishora Britain nekudaidza kwayainge yaita vamunangagwa avo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura mubvunzo weStudio 7, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati Zimbabwe inoda kuva shamwari yenyika dzose. Vati kuenda kwavamunangagwa kwakanangana nekuzadzikisa donzvo rehurumende yavo rekuumba ukama nedzimwe nyika kusanganisirawo Britain. Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvinoti zviri kuronga kuratidzira kana vamunangagwa vakauya kugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevana veZimbabwe riri kuBritain reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira avo vari kuronga kuratidzira.
Nesuwo tasangana nemashoko iwayo. Isusu tinoti tinenge takavamirira kuno kuLondon, tine zvatinochema nazvo kwavari, zvikuru sei nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu muZimbabwe. Saka tiri kuronga kuti tinge takavamirira tichitaridzira.
Kana muchiti nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ndedzipi chaidzo mungapa muenzaniso here ipapo?
Tingatotangira kugukura hundi chaiko kuma80s. Tozoti panguva yese panoita maelections pane vanhu vanopondwa, vanokuadzwa, vanoita sei, vanosungwa. Kana taakutaura zvemazuva ano chaiwo chaiwo, tinoona kuti kune vanhu vakasungwa vakaita sana Job Scala ane mazuva anopfuura 250. Akasungwa ari mujere akati pasiri kutaridza kuti mhosva yake inopera kutongwa riini. Totaura futi nezvevanhu vakapfurwa muguta reHarare nemumwe maguta kunana 2019 ne2018. Kozoti pane vanhu vanoedza kutaura vachitoropodza hurumende vana Hope Chinono veSouth vanosungwa nenyaya dzisina kodzero. ndo zvinhu zvatiri kutaura tichiti vamunangagwa vanotyora kodzero dzevanhu muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana.
Asika vamwe vanogona kuti ko madi kuenda kumuzinda weZimbabwe nezvichemo zvenyizvi pane kuratidzira.
Kumuzinda weZimbabwe tinogara tiriko taitovako nechina chapfuura chinoiti musi wa 16 March. Tinogara tiriko asi hazvina zvazvino zvazviri kutadza kuti havasi kutiteerera ndosaka taakuzotaridzira. Kutaridzira kuita kuti ruzhinji rwevanhu pasi rese vazive kuti kuZimbabwe kwakamira sei.
Ko iko kuhurumende yeBritain yacho muri kurongawo here kutaura navo?
Hongu zvinhu zviri mugwara izvozvo tanga takangomirira kuti tinzwe kuti vamunangagwa vachakokwa here. Tichaita zvatakaita paCOP 26 zvokuti tichanyorera hurumende yeBritain toedza futi kana kunguva ichibvuma tiite musangano navo tovanyorera pasi zvichemo zvedu zvinhu zvatinoti izvi ndo zvakashata zviri kuitwa navamunangagwa muZimbabwe.
Mutauriri wesangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zvinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika karimanzira vari parunare kuBritain. Tichiri panyaya yekugadzwa kwamambo Charles III nyaya yavamunangagwa haisiyo chete iri kunetsa sezvo mumba yehushe iyi muine kunetsana pakati pamambo nemumwe mwanakomana wavo Harry uye muroora wake Meghan avo vave kugara muAmerica vakati havachinei nezvehushe. Vaviri ava vanonzi vakakokwa asi vana vavo vaviri vadiki havana kukokwa zvapa kuti vemapepanhau vagare vachinyora nezveropa rakaipa pakati pamambo Charles nemwana wavo nemuroora. Meghan naHarry vakati mumba yehushe iyi mune rusaro raganda sezvo Meghan ari mutema asi imba yehushe iri kuramba mashoko aya. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotigadzirirwe kuita sarudzo dzemaprimary dzebato ravo yatanga. VaChamisa vanoti vaparura urongwa hwekusangana nevatungamiri vebato mumatunhu uye nhasi vanga vari kuMidlands. Vakatoita misangano yakadai muHarare, kuManicaland, Masvingo neBulawayo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Igore remhenderero hongu tiri kuudzwa kuti mumaruwa vanhu vari kuvhiringidzwa kana sabhuku yedu madhisheda ari kumbunyikidzwa achingonyorwa mazita nezvimwe zvimagurupu zvakafanira ZANU-P F zviri kushungurudza vanhu mumaruwa chitora mazita evanhu asi shoko nderokuti munhu wakashinga munhu ari kuda shanduko muZimbabwe. Takaona kwatanga tiri kumamikamedha aiwa kai vanhu vakabuda nehuwandi vatungamiri vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana anga asiri musangano wevanhu vose vose musangano wevakuru vakuru vatiri kuti mapoint persons vanosimudza nekuvandudza bandiko recitizen movement CCC.
Saka nhasi pane misangano yamaitawo here?
Kutaura kwandiri kuti aizvizi tinotova muMidlands tati vagokorodza revakuru vakuru kubva kunana Gokwe Sanyadzi vachibva ukoko iseuko tinopinda munana Shurugwi nana Zvishavane vamwe vachibva kunana Rapanzi chiri manzi haikona kutaura munana Vhungu muMukobha vese vanga vakaungana munana Kwekwe vachirakidza kuzvipira kuti toda kuti munyika muve neshanduko. Ashoko iroro rakurukira vativandudzawo chirongwa chedu chekuti tiri kuti vanhu vemuZimbabwe ngavasarudze macandidates avo atiri kuti macitizen candidates kana citizen MP citizen councillor anobva muvanhu anodikwa nevanhu anogara nevanhu ichakasiyana nemamwe mapato anoti vanoda uyai hatisiye vachada isu tinoti anodiwa ndiye anopinda kwete anoda nekuti ukada unotinoita mangwana zvangu zvakubata zvinokuwisira kure.
Saka munotarisira rini kutanga urongwa hwekuti vanhu vasarudze vatungamiri vacho vavanoda?
Zvatotanga ndozvakaonaka ndatendererawo munyika mbedzi vakazhinji kana totenderera sevakuru vemusangano tachinopa chirayiro kuvaikoni iye vanonomisawo vesangano pasapo. Saka chirayiro chinotanga kuwa chidyo chasvika kuvanhu motomedura chingwa icho chingwa chekuti sarudze dzichivako kuite vanhu vanopidzirwa vachibva kuruzhinji.
Mune chivimbo chekukunda here vaChamisa nezvamuri kuona kubva kune zviri kutaurwa nevanhu nevanhu vamuri kusangana navo.
Gorendo makuwerere kurova kusheri nekuzengi ngoma yegekenisheni. Wanari zvemukoma wangu uyu nemukoma nahamire kuda kumutinha zvekuti kana iye anonyatsoona kuti pandaponekwa ine urombo naye asi ndozvinoita mukoma nemunin'ina kana vakatamba pamwe chete izvi nemupindira gumbo rimwe chete pachedu asi tinoziva tiri kunomupukuta zvanza zvinogezana ichinoi tichigeza tibhakira semunwe nekuti munwe ndo wakudika munyika muno nyika yanga yakapfekaka tisheti yegirini kubva 1980 yeo nhuwa yaane dziya yaremerwa yaane tsvina yada kugezwa podawo yeyero yegoridhe inombouya itsva ndozvatarisa vanhu ndozviri kutaura vanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare kugweru. Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vanoti nengo dzebato ravo dzine mhosva huru dzakapara hadzisi kuzobvumidzwa kupinda musarudzo apo bato iri ratanga kupenengura vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemaprimary. Mangwana Politburo yebato iri iri kusangana kumuzinda webato muHarare kuzeya zviri kubva kuNational Elections Directorate iyo yange ichipenengura mazita ivari kuda kukwikwidza. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZANU-PF vaMutsvangwa.
Dare reNational Elections Directorate vakapedza basa rekuongorora mazita vazhinji vakabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana vakaitiwa vanoda kuti vave macandidates. Basa iri rakafamba zvemandorokwati rakaitwa neNational Elections Directorate.
Nechinangwa chei?
Rine donzo rekuti tinoda kuti vanhu vazhinji vapindwe muhomwe yeZANU-PF kwete kunakura vanhu muZANU-PF. Saka kunze kwekunge une imwe mhosva yawakaita mumusangano hombe hapana mukandidhiti yaimbobiritswa pamuchauro uyu uri kuitwa wemaprimary elections yemuZANU-PF. Munoziziva kuti president vedu vanoti hapana kwatinoda kusiya, hapana kwatinoda kuti isare, hapana kwatinoda kuti asare. Iyoyo ndo yakanga itoriyo guiding philosophy yeNational Elections Directorate. Saka ndine mangwana Politburo ichasangana
inenge ichitarisei chaizvo?
Iyo ichipenengura nekutambira basa rakaitwa neNational Elections Directorate. Chandirangotaura ndechekuti membership yeZANU-PF muchadakadzwa muchiona uwandu hwemakandidheti nekusiyana kwemazera avo nekusiyana kwezvavanoita muupenyu hwavo. Vaise vamhanya kuita mudungwe kupinda muZANU-PF kuti vada kuti vave makandidheti. Zvinoratidza kuti pati yeusununguko hwezimbabwe ichiri kungofadza vanhu veZimbabwe nyangwe makore makumi mana apfuura.
Pane vanenge vasina kubudirira vanokwanisawo here kuti vanzwikwe kana vaite zvichemo?
Ndo zvatakanga takatobatana nazvo izvozvo. Vakanga vakanga vafunga kuti havana kubudirira vakaisa makomplains avo vazhinji zvikaonekwa zvine kodzero kuti vadzorerwe kana pavasina nyaya dzinenge dzine udzamo zvavakanga vabutsirwa. Hatina kunge tichitambira nyaya yechimadakadaka tisina maturo kuti munhu abviswe pasarudzo iyi. Aiwa, taida zvinhu zvine udzamu kuti kana munhu kuti anzi asaite kandidheti. Saka tiri kuda kuti pave negutsa ruzhinji rwakati wandei runoita kuti tigobatana sevana vanyamunhu veZANU-PF kana takuenda kumaelections. Nyaya dzekudzungurudzana kana kutosorana tichapira nezvira kuti basa rakaitwa zvemandorokwati.
Mungaziva here kuti vangani vari kunzi vasakwikwidzi nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Vashomanini, vashomanini vazhinji vese vakapinda mujawe wacho uri kudiwa nevanhu vese.
Mutauriri webato reZANU-PF Ambassador Chris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti vamwe varimi havasati vapiwa mari dzavo dzavakatengesa gorosi kuGMB gore rapera zvinogona kukanganisa gadziriro yemwaka uno yekurima. Vachitaura bepanhau reSunday Mail, munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vati gore rino vanoda kurima mahekta zvuru zana zvegorosi kana kuti 100,000 hectares. Hatina kukwanisa kuvabata kana kubatawo GMB kuti tinzwe nezvezvichemo zvevarimi izvi, asi tabata amai GT.
Varimi vakarima wheat mwaka wakapfuura vakabhadharwa payment yavo yemaRTGS yese yakakwana, asi yavakanga vanzi vavimbiswa nehurumende kuti vachapuwa iri foreign currency maus dollars havasati vabhadhara. Saka varimi vachiri kungogunun'una nenhau iyoyo kuti maus dollars patayment iye haisati yabhadharwa kusvika iko zvino. Asi tichitarisa kuti nguva yekuti vakwanise vatange kugadzirira kuti vagozodyara zvekare wiki yomwaka wegore rino yasvika, asi pasina mubhadharo wemwaka wakapfuura.
Pane zvikonzero zviri kupiwa here nehurumende zvekuti sei mari iri kunonoka kubhadharwa?
Hurumende iri kuti pane vamacompanies maprivate companies vari vakanga vakontracta mafarmers kuti vari negorosi vakakundikana kuti vabhadhare mari dzavaifanira kubhadhara, ndokusiya chirongwa ichichangova mumaoko ehurumende chete. Ofishi hurumende inotiwo iti inofanira kudhiriverwa kuGMB iyo vozobhadhara, asi pamusana pekuti zvakanga zvisina kurongeka, zvisina kupulanwa kuti hurumende ichatenda witi nekuti kwakaita gamba hazi yewiti iyoyo, ndo zvabva zvavhiringidza kuti hurumende ikoniwe ikundikane kuti ibhadhare varimi nenguva, nekuti imari yavakanga vasina kutarisira kuti vanofanira kubhadhara varimi.
Asi muchiri kuenderera mberi henyu muchitaura nekuti nyaya iyi igadziriswa?
Tiri kutaura nehurumende, tiri kutaurawo neveGMB vari kuti vari kubhadhara. Iye zvino pane vashoma shoma vati vatangawo havo kubhadharwa, asi vari kuvimbisawo kuti vachabhadhara mari iyi before varimi vatanga kumwaya zvekare miti yegore rino.
Mungaziva kuti imari here iri kudiwa nevarimi yekunzei?
Yese intotal ndingakoniwa hangu kutaura figa yachona, asi pamari yakanga ichitarisirwa ithink iri kumaaraund 30 something million dollars. Pa-30 something million dollars ipapo pane imwe yakabhadharwa kukasara iko zvino ikunzi 14 million.
Mutungamiri werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Malawi iyo ine vanhu vanodarika mazana mashanu vafa nekuda kwemafasha mwemvura nedutu mpengo remhepo kana kuti Cyclone Freddy inoti yatanga kushandisa imbwa kuti dzikwanise kuona pane mitumbi yevanhu yakatsimbirirwa nemidhuri.
Nokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
ini mweri vaBoris Muguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union, boka rinomirira vadzidzi vemuzvikora zvepamusoro kana kuti vainstitutions of higher learning.
Tiri kuona kuti iko zvino vanhu vari kunyoresa kuvhota zeki ichienda pedyo nedzimba dzevanhu kana kuti mobile voter registration. Imi muri kuitawo sei kukurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyorisa kuvhota?
Tiri kufambisa shoko rekuti mudzidzi wese akasvika makore anokwana 18 anofanira kuti anga achinonyorisa kuvhota, tichiudza vadzidzi zvakakoshera kuti vange vachiparticipata mutsarukizo tikati yaisana nazvo zvakakoshera kuzvota. Hatibvumira ipapo, tiri kuvapa zvekare transport kubva pazvikoro zvavo vachienda pakunorejistera pari padhuze navo
chaita izvi mauniversity eshe mapolytechnics nemuma vocational training centers akatenderedza nyika yese yeZimbabwe.
Muri kuti muri kudzidzisa vanhu nezvakakoshera kuvhota vadzidzi ava, zvii chaizvo zvamuri kuvaudza?
Isu tiri kuvaudza mamiriro akaita education yedu ndochekutanga, kuti education yedu yamamvemve tichitarisa mamiriro aita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Accommodation haisi kukwana pacampus, vadzidzi vari kunogara kunze kwezvikoro uko kwavari kuchagwa marendaus aipamusoro zvisingaita, vari kubhadhara mayunisi ane mvuri. Siasa nyaya kunoita kuri kuita magetsi munyika zvekuafecta education yedu. Vanhu vari kurwara vachinorapwa munyika dziri kunze. Nyika yedu inofanira kunge ine zvipatara nemishonga zvekuti isusu vana vezimbabwe kana kuti vadzidzi tikarwara tofanira kunge tichirapwa munyika muno.
Asika hurumende iri kuti zvimwe zvamuri kutaura izvi zviri kukonzerwa nezvirango zvainoti zvakatemerwa nyika.
Nyaya iyi inonetsera pakuti tichitarisa mari dzatinorasikirwa nadzo kuna kuti maillicit financial flows, nyaya dzecorruption dzanetsa munyika muno, mari idzodzo dzinokwana kuti dzinge dzigadzisa matambudziko asi kutarisana nawo. Nokudaro tinoti aiwa, zvirango zveupfumi zvaakungoshandiswa neavo vanoda kutiza zvikonzero chaizvo zvekuita kuti nyika yedu isaende mberi. Mari iri kubiwa sekuchera madiamond kuna kwachiyabwa, gold iri kucherwa kuna ana Kwekwe, kuna ana Katoma, kuna ana Penhalonga kwaMutare. Asi mari iri kuenda kuti mari iri kuenda muhombodo dzemaindividuals, iri kuenda muhombodo dzevanhu, haisi kuenda muhombodo yenyika kuti inge ichibatsira kuti nyika yedu ipfuurire mberi. Ndozvekudzosera nyika yedu kumashure, ndochikuru chekudzosera nyika yedu kumashure. Nyaya dzezvirango zveupfumi, nyaya dzinoshandiswa neavo vasingadi kunge vachinotarisana nenyaya chaiyo iri kuita kuti nyika yedu isaende mberi.
Ko sei musiri kutaura nezeki kuti iende kunonyoresa vadzidzi pazvikoro pavo tichitarisa kuti vanenge vakawanda zvikuru pavanenge vakavhura zvikoro?
Nyaya iyi takaifambira tikaenda kuzeki, tikanyora tsamba tivakumbira kuti vange vachiuya muzvikoro zvavakaita pekutanga. Pakaitwa bliti yekutanga vakauya muzvikoro, zvinove zvinhu zvanga zvakapawa kuti vadzidzi vangu vachinonyoresa mumanhambazi avo. Asi pavadzoka pekupira apa hatiinzwisisi kuti nei vaita dhisizeniyo yekusadzoka pazvikoro chaipo, vaakusarudza masendazi asiri muzvikoro. Takavaimbeja asi hatina yaya yacho haina kupuhwa nzeve, hatina kuteererwa uye hatina chatakapindurwa.
Tichitarisawo kuti zeki yakawedzera nemazuva mashanu iyo mobile voter registration iyi, zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakatikoshera zvizhinji nekuti nyaya yebliti nyaya chaiko chematema kubva kare kuti dai bliti yauya. Nekudaro kunyaya kwayanga yaita yanga yauya ine mazuva ari limited. Inyaya tinogona kuti tinge tichiaplauda kuti zek yakateererawo zvido zvevanhu, nekuti vanhu vangu vachizvubungina vachiti aiwa, nguva yatapiwa ishoma, mishina yavo malaini haasi kufamba. Nokudaro vanofanira kuti vawedzere mazuva.
Asiwo pane zvimwe zvimhingamupinyi here zvamuri kusangana nazvo pamunenge muchikurudzira vadzidzi kuti vaende kunonyoresa kunze kwekumbonetsa kwezvekutakurisa vadzidzi vacho?
Nyaya iri kuitika inyaya yekuvhundutsirwa muzvikoro zvepamusoro. Mamwe masecurity personnel zvaanovhundutsira kuti imimi hamufaniri kunge muchitakura vanhu, nemi kutakura vanhu vanhu vanofanira kuzvipfekera vega. Nemamwe mapolling stations zvakaita sepamount pleasant aita rambodo crash aipapo nevakomana vebato riri kutonga rezanupf. Hatinotikumbidzira kuti isusu tiregere zvekutakura vadzidzi.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu.
Mazvika.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Muguti vachitaura vari parunare muHarare. Aiwa vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngatisanganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Chiko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tina mufundisi Richard Moyo vanoda kuwedzera mashoko pamusoro penyaya yedu yesvondo rakapera. Tipewo maonero enyu mufundisi moyo.
Tira kutenda zvizhinji nemubvunzo wakabvunzwa nababa vachibvunza kuti ko mitemo yema human rights yekunyika neyekuchechi yakafanana inoshandiswa here, vachitiri kuona pavhesi yavakaverenga kubva kuna Timotiyo yechipiri pachapter 8 zvichienda mukati, ichinzi madzimai aafaniri kuparidza evhangeri afanudza nokunyarara abvunza ari kumba. Chitenda zvikuru nababa Bishop Andele Magaya vakatidzidzisa zvakakosha, vakadzidzisa nyika zvakakosha. Chadoda ndechekuti vanhu vari mushoko raJehovha Mwari, kunyangwe nyika kuna zvirevo 8 inoti madzishi anotonga neni, vatungamiri vanotonga neni, vabati vanobata neni, kududzira kuti nenyika pachayo mitemo yayo mizhinji yainoshandisa inoshandisa kubva mukati meshoko futi raJehovha Mwari. Saizvozvo saka nhau iripo ndiye kuti makereke atingati vanokopa kunyika, asi kuti nyika inokopa kumachechi kushoko raMwari.
Naizvozvo mufundisi moyo, mubvunzo mukuru wakabvunzwa nemutereri ndewekuti madzimai anobvumidzwa here kumira mberi kwevatendi mukereke achiparidza sezvinoitwa nevanhurume?
Madzimai anotenderwa kuti ashumaire Mwari nokuparidza nenzira dzose. Zvinhu zvakanaka izvozvo, nokuti tinoziva kuti makereke mazhinji kwenyanya echipostori chatiri ari kumakereke asingatodi kuti madzimai aparidze, vanofanira kungonyarara pakereke. Zviri zvinhu zvisina kunaka, kuri kutsikirira vamwe vanhu ukoko, nokuti madzimai unavo vanhu, nokuti navo vanoshandirawo mweya yavo kuti vawane ruzororo, vawane nhaka kuna Mwari. Saka madzimai anofana kuti aparidze sezvakada kufana, kuti kaiverenga mukati umomo iyo yaTimotiyo pano painoto kuti madzimai haafani kurukwa, haafani kudii. Asoverenga kuna vaKorinde yekutanga pachapter 11 verse 14 and 15 inoti murume wese haafani kuva nebvudzi refu kana kuvhara musoro wake achinamata. Tiri kuona futi kumakereke amwe kuna vamwe varumewo vanenge vane bvudzi refu rasita kana bvudzi rakapfuridza. Ndofunga munozo panonamata poga poga pangwa mabhazikara papi paungano, vanotonzi varume bvisai maheti yenyu, asi madzimai amuna kumbomona achinzi abvise maheti. Kureva kuti zvinhu zvakatosikwa zvakadaro. Saka kududzira kuti ishoko raJehovha Mwari kuti mudzimai anofanira kuva nebvudzi rekuti ndo kushonga kwake, ndo runako rwake, chichinhu chakanaka kumurume wakwe. Asi kana ari panzvimbo yekunyengetera, ngaavhare musoro wake. Kana asingagoni kugadzira bvudzi rake, ngaarichekerere. Saka kududzira kuti kunewo makereke nhasi uno anoshandisa nenzira dzakasiyana siyana kuti madzimai aafaniri kuti ave nebvudzi refanofana kutogerwa agare nemazuda. Inoti kana makaona mudzimai anenge ane zuda, anenge asinawo chimiro chakanaka. Zvatinongozva kuti muti yose kana ine mashizha inenge yakanaka, asi kana muti isina mashizha inenge isina kunaka, like senguva yechando chiya.
Muchidimbu munoti nenyaya iyi mufundisi moyo?
Tinokurudzira kuti madzimai ngaatenderwe kuparidza evhangeri raShe Jesu Kristu kufanira kumurika, nokuti navo vari kushandira Mwari wavo. Nokuti chandakaona nguva zhinji, nokuti Bishop Magaya vakataura zvakakosha kuti zvakanga zvirehwa pasi Mwari chainama chainzi Diana, asi iri nekuti vatungamiri vazhinji vari kushandisa opportunity. Ndosaka muchiona nhasi uno kuna wa makereke anova nokutsikirira madzimai, vapesera vachiti madzimai afauta taure, vachipesera vachiroora madzimai mazhinji kuti murume umwe unowana madzimai akawanda. Chiri chinhu chakaipa chinye kuti madzimai anenge akanyanya kutsikira madzimai mune maanoparidzwa, anogonawo kudzisa shushunudzowo varume. Nokuti tose tiri kushandira Kristu, so tinofanira kuita zvakanaka mushoko raMwari. Shoko raMwari rinofamba zvakanaka, nokuti hakuna anonzi uyu haatendiri kuparidza.
Iyo nyaya yekuti vanhukadzi haafaniri kuparidza yakambobvepiko mufundisi moyo?
Dzakanga iri nyaya yekuti paiva panzi.
Tinotenda tanonoka wande, asi kuti nguva yedu ndiyo yadyanana. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders 0, ZPC Kariba 0, Cape United 2, Manica Diamonds 0, Triangle United 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure inawo zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoronga kuratidzira kuBritain mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vari kuendako pachagadzwa Mambo Charles wechitatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gates Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyizika dzindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMbimbitho 2023 ngoKids Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Ubana ke sikwazi ukuinclude ke abanye abantu abasikade ama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ukansila or ukupresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZanu PF elayo i-democratic abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZanu PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembu. Zalethulela ezemidlalo ezabajala ezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo.
Amabandla azakuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZanu PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023 yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolo besisemasingo saya ke eKobulawayo, njalo namhlanje seMidland Province. Ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akude sibathi ke ngama-change champions abavela ke eMidland Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe nabasimelayo ku-constituents, abasimelayo kumongameli. So kathesi sichasisela abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process. Sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nto lesiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization. Ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-TCC. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwazi ukuinclude ke abanye abantu abasikade ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijene ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ukansila or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikatshesi ke ukubana ke simeke sure ukubana amakandidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona amakandidate afunwa ibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chiroza okubandla le-CCC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kobulawayo layo uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, lesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 voters campaign program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people are register abantu, ancedisa abantu abayi-5 uku register ukuvota. khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okakathesi iyenza umsebenzi othatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-Ward 1 koBulawayo. Kuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote koBulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamiza koBulawayo ziphume ngobuningi siyoregister ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU-PF.
Umnumzana Philip Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubandlaleli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakhontesta Sibili eCholocho North, ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami konke sokuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into eziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njaninjani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi, ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
uGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa iZANU-PF, yiyo iZANU-PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU-PF iyabe idinga umuntu Sibili ofunwa ngabantu Sibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinjanjani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe le mtlomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu, umuntu angayimpozi njalo umuntu angazikimpozi ebantwini. But uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty ke iZANU-PF yela khonokho, ngiyancintisa ke Gibson, ngikhona emncintiswaneni njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMathebeng eCholocho North, iconstituency iCholocho North. Ngokunjalo ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandlaleli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo ePhalamende la kuma-council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona, njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni, abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abatshoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamulajuqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni, okubalisela ukuthi balamakhadi, bale membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozeki ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulenza ngesingili mbane esizachiya umuntu wonke ekhala, esizachiya elizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
ELizimbabwe likhangelelwe ukuba lizoqhuba ukhetho olukhulu ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni sedenge eTsholotsho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuwadi 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eTsholotsho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya, okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khonapho mama?
Singabahlali bedenge village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi, abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani, siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Niyacela noma ngabe ungapi komhlaba, mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali bedenge village, sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenye ungaxhumana lechairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi number +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure weproject, igama nguRuth Spanda, inamba +27 73 864 8261. Ezesikhwama sethu FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda, isakhamuzi sedenge sixoxelaye eseTsholotsho. Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden nabanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. UMnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia, ubesedolobheni le-Mariupol kwele Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka ka-2014. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sidala ukuzwa-ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe, kunjani ma?
Ngiyaphila baba, ninjani lani?
Hayi, siyaphila. Wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena sesithembo la?
Hayi, isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka, njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees, nxa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo, baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, sikukhulu sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi asisefanani lakuda, lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokhu, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hhayi kungathi sisehlulwa uthi ngama-side chick, uthi ungavele uze uthi ubaba usele side chick ugule sibili wathi poselisendlini loki
vele kulanda njani uthe sithi nxa sifuna isithembo leso
hayi isithembo vele asikhulume kuyaqalisa esithini.
Ngombuzo
wami. Hayi.
Luba bekabuya amthethise efuna ukuthatha isithembo yamphendula sithini.
Amphendule. Vela ngikhulume nakho. Isemthethi lapha kula akulanto exoxwayo lapha. Akulanto exoxwayo.
Kungathi njalo phela uyabuya naye.
Hayi. Kuchithi ke hayi sabe singazange senze amavows lana ukuthi simele sivubela ezinhlweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthi vele isithembo no.
Hayi isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkomo esizelusayo, asilapha sifunga amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isithembo lesisuku nje ubugovu babo baba ukuthi khona azise engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababe lesithembo babezaluphali labo gogo. Ngenxa yani isithembo sezi ukuthi obaba base masinyane too many problems afanele azisolve. Abantwana abafazi and all those things. As a result, i-life span yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga lapho umasibanzi usethe kuya ngaleyo mankomo sethe abantwana bakazibani. Konke kho lami ngapha ngizathi ke ngimfakele ukuthi uzana mina athande mina kakhulu adle ngale adle ngapha asule hayi kusiba ngokunye.
Sengiba uzama ukungilasa kucina ukuphambana izinto.
Angishabona.
Hayi yivalayo ngamafutshane mama khonapho sisho.
Yikho sithi hayi isithemba ke simenini asiphele vele hayi asilangcwele.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke ungadinga kusasa mama.
Kulungile.
Okay papa.
Yabona.
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lonkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lwesithembo. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje-ke sike sizwe ezokholo lwesikristu silonto kuhambe nenkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhulula kwami ngizakwesaba bani na. Inkosi iyinqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na. Into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo sekulayo ekuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kuDavid lapha yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapha inkosi eyabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona. Sibona inkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNoah phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela phambili. Kodwa uNoah ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sebebakhulu
kota betinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho ke sihlobo zami, kuyamele ukuthi khathesi kumbe yiphi umumo ophakathi kwawo nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavide ekhuluma ukuba angiyisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngithembe inkosi.
Kuyiphethe mfundisi.
Sesigqibala indaba, ngifuna ukucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa inkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyawa nkuluke uNtungamile Nkomo sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha namhlanje isixoxa lo Owini Mthobi ukhona ngale ke koBulawayo. Mthobi kunjani baba?
Hayi ngiyaphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye, akusitshela ukwenzani empilweni?
Lapha hayi koBulawayo owakathi ethi nje sihlale lokhu esinelela ugesi ukuthi abuye, kodwa hayi ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi ngenzile ebhalulethini zanda i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana bananzelele usuku labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha koBulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise, ngoba umsebenzi wodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole isicecedi mhlawumbe ezingakuphilisa. Nawe kuze ubone ukuthi hani mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube nebhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu, kodwa ngisebenzela kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba nisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power Hand Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto, abanye babefuna ukubhalela ama-CV, ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize ngimbhalele. Nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabubhadalisa mali?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela, ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number, sibayenzele sibaphrintele sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesikulethela. Abantu bayeza bona, kodwa hayi ngezina lelana eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi lathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla nemihla.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, siyabonga ungadinelwa kusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje-ke uhlelo lwabatsha besixoxa lo Owini Mthobi kula ngale-ke koBulawayo. Ye, sike singena kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yengoku.
Nansi impumela yemidlalo yekhasi lakaPremier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCape United linqobele iManchester United nge-2-0 ngase-National Sports Stadium iqembu le-Triangle United linqobele i-Rentals nge-1 kanye emdlalweni obusegipo kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni e-Papa Fields phakathi kwe-Highlanders le-ZPC Caraiba uphele zingutshike lobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiko owadlalela amaqembu enguqu abalisa le-Red Stars, Highlanders kanye le-Dynamos uthi akusela ongakhulisa isibongo sangakibo edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyawa nabafowabo uMaster kanye noGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni edlileyo, kodwa umtyawa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Abantwana labo sebahle bayitshintsha. Kusela mntu abadlala isikola nkhaya. Abantwana bonke sebahambe ebholi. Hayi, life enziwa sezinhlela. Labo bathe babonke hayi kube ibhola lapha basuka bazihambele ebholi bazisebenzi.
Umtyawa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ngilandela uMaster but lami ngandesifiso because for ngakhula ngithanda lezo. Ngaqalela emaklabhini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngaqhasa kuHighlander ngadlala ku-Red Stars. Ngabe ngisuka ku-Red Stars ngisiyadlala kunemachapini. Premier League football ngaqhasa 2000 coach ngu-Epson Mkhulu ngangisuka kuma-juniors khonapho ku-Art Valley Park ngowesikoti.
Amanye amaqembu adlalela umtewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele-Highlanders, ele-Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo sekungenzeka yena umtewa atholakale esegqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtewa usasekhona forever. I'm developing abafana esizindawolo lo mkhokheli Dube u-Zebra Revolution isengiyenzaka mkhokheli ongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngoba mvele I'm owning Sawas.
Iqembu le-Zebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le-Asixhasane Mthwakazi.
Sanibonani Bantabithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo Willard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngincinci abantu bakithi ukuthi silo mncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka-1 April kusiyaphela inyanga. Sabantu bakithi ukuthi bangenelele lo mncintiswano, into ofanele uyenze uyajayiva wenza ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi bese usuka lapho-ke suyadlala-ke sujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kwenje yabo. Ngazwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Ofisa ongena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lonombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla lezanuphefu lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalisa ngumthembo Sithemba uKeith Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.